This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 30, 2016. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15775 kilohertz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hei nemisoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu veBulawayo varikutoti hanzi matinonokera nezvinhu zvatoitwa nekukasika.
Bato reMDCT rinoti gadziriro yaro yekuratidzira muBulawayo richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika iri kufamba zvakanaka.
Vakawanda vanoziva kuti gore rakapera tange takaungana panzvimbo zvinosvika 24 asi nekuvharwa kwemakambanis nokugumura kwevanhu kumavasa ndizvo zviri kukozeresa kuti namba dzingopota dzichingodzika.
ZCTU yocherechedza zuva revashandi mangwana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reMDCT rinotungamirirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti gadziriro rayo yekuratidzira kwakasimba muguta reBulawayo mwedzi unouya iri kufamba zvakanaka. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa muguta reHarare nebato iri mwedzi uno richinyunyuta nemamiriro akaita zvinhu munyika zvikuru nyaya dzeuori mangoda nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObed Gutu avanoti gadziriro yavo yave padanho repamusoro-soro.
Urongwa hwedu hwokuratidzira kuguta guru reBulawayo hwakamira zvinonakidza zvikuru. Mazuva maviri apfuura vapakatoitwa musangano wokuita mobiline hwakanakidza hukazadza Bulawayo Amphitheatre yanga yakati pfachu pfachu navanhu. Zvichitaridza kuti vanhu veBulawayo varikutoti hanzi matinonokera nezvinhu zvatoitwa nekukasika. Nekuti varikutotifonerawo kunyanya ini vachindifonera vachiti mutauriri webato toda kuti tikutaridzei kuti zvamakaita kuHarare musi wa 14 April mahumbwe. Toda kukutaridzai kuti kuno kuBulawayo ndokune mudzinda wemusangano, ndokune musimboti wemusangano.
Iri kuitwa musi wani?
Demo iyi pari zvino nemadhetsi atinawo nekuronga kwatinako tinowana ichiitwa musi waMay 28 unenge uriwo musi wemugovera.
Kuratidzira kwemuHarare takaona kuchizoguma kwaenda kumatare nekuti mapurisa aitiwo anga asina vanhu vakakwana vanokwanisa kukuchengetedzai. Ndo zvimwe chete here neMubulawayo zvakamira sei?
Pari zvino hatisataona dambudziko rakaita sairoro muBulawayo nokuti zvirongwa zvavo zvavaita nedheti ravo ravaronga hapana atapikisana nazvo kubva kumapurisa. Asi munongozivawo kamapurisa edawo hazvimboshamisiwo kuti vanokwanisa kuti kwasara mazuva maviri matatu kuti demonstration iitwe uonzwa zvonzi achimbouyai kuno kumapurisa kukamba yemapurisa timbovonesana vokuudzai kuti chinjai dheti. Asi ndiri kuti hangu pari zvino zvose zvakanaka.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti vari kucherechedza zuva revashandi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika mangwana. Zuva iri rinocherechedzwa zviri pamutemo musi wa1 Chivabvu gore roga-roga. zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzevashandi munyika sezvo vakawanda vasara vasina mabasa nekusamira zvakanaka kwehupfumi. Zuva reInternational Workers Day kana kuti May Day rakatanga kucherechedzwa zvitevera kuratidzira kwakaita vashandi vemuAmerica kuChicago muna 1886 vachirwira kodzero dzavo, vamwe vavo vakaurayiwa nemapurisa. Nyika dzinodarika makumi masere dzinocherechedza zuva iri zviri pamutemo. Mukuzeya nyaya iyi negadziriro iri kuitwa neZCTU, tabata vamoyo.
Tiri pakati pekugadzirira kuti tive neungano sezvatinoita makore ese. Izuva guru kwatiri vashandi pasi rese tichisangana tichitarisa patiri kubva matambudziko tiri kusangana nawo. Saka muno muZimbabwe seZCTU tichaungana panzvimbo dzinosvika 17 takatidzikei gore rino. Vakawanda vanoziva kuti gore rakapera tange takaungana panzvimbo dzinosvika 24, asi nekuvharwa kwemakambanis nokugumura kwevanhu kumavasa ndizvo zviri kukozeresa kuti namba dzingopota dzichingodzika. Tingati ungano huru riri muno muMwarare, kuBulawayo, kwaMutare, kumasvingo, Chinoyi Mine, Gweru. Saka tiri kuendera pamberi nekuunganidza vashandi.
Munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa. Nhasi tiri kuenda kumakonde kumashonaland West Province, uko tiri kuita hurukuro nemwe mukomana wechidiki Felix Samson nezvemamiriro akaita zvinhu munharaunda yake.
Nyedzi chikafu idzi mukoma Blessing zvakaoma, ndinoda kuti tikuti tikatasa minda yedu yakakukurwa nemvura zvisingaite. Saka zvechikafu chete zviri kutotinetsa, kana zvipfuwo zvedu zvizhinji zvakaita sei zvakafa, mvura haina kunaya zvakanaka. Tochitarisawo zvakare kana idzo mombe dzacho kumichero yacho chaiyo chairiita sei iri kudhura, chairarama nefodya. Zvinopa fodya apa zvakakukurwawo zvakare. Mombe dzachowo kuti tidzibhadhare pataishandisa mari yechi yefodya iyoyo. Saka zvinova dzakafa dzizhinji dzacho, kumichero iri kudhura $2 pa each mombe. Saka zvinhu zviri kutinetsa.
Saka mutero uyu unenge uchibhadharwa pamwedzi pamwedzi?
Unobhadharwa pagore. Kana usina kukwanisa kubhadhara, vanokutora kuendesa kupolisi. Polisi ikoko unozonobhadhara $20 fine, wobva watanga kubhadhara mutero wemombe dzako.
Ko, pane mamwe masangano here anobatsirawo vari kuuya nechikafu munzvimbo yenyu?
Hakuna kana chiri kuuya, nekuti kana mabridge chaiyo chaiyo zvakanzi kune zvichauya kana bridge ragadzirwa. But hapana, kana muchida chikafu tange magadzira road. Vanoshandisainga vachinzi hanzi ngirini tange mashanda mopiwa chikafu.
Saka vanhu vari kushanda here pazvirongwa izvi?
Hakuna anokwanisa kushanda mukoma Blessing, nekuti nzara chaiyo iri kubata vazhinji vari kurarama negold. Saka kuti uende unoshanda zvinhu uende wakadya.
Imimiwo mukoma Felix muri kurarama sei?
Imimiwo inyaya yekuti kune vakoma vanenge vachishandawo kune nedzimwewo nzvimbo vachiita kuti maparty time ndo mararamiro atinoitawo, nekutiwo chivhendawo tingodaro daro ndo mararamiro atinoita.
Mune makore mangani?
Ndine 20, ndiri form 4 paKenzamba High School.
Ko, vana vari kuuya here kuchikoro?
Zvakaoma, hakuna kuuya kuenda kuchikoro zviri kutoti netsei, nekuti maschool fees yacho inenge ichinzi $30 ndiri patemu. Saka unongo uchingoendawo kusvikawo pauchingonzi uri kuenda kuchikoro. Kana vauzouya kusvika nguve yekuti kunyorawo vamwe form 4, unobva wangosiyawo woenda hako unogara kumba, vane mari woita se wonyora. Plus zvikoro zvacho ngirini 24 kilometers kuti uende kuchikoro ikoko. So uchinobhodhawo ikoko vanenge vachidawo mari $10 pamwedzi, zvinokuti uiwane zviri kunetsa.
Saka imi munogara kuchikoro kana kuti munofamba?
Ini ndinofamba.
Avo vanga vari mukoma Felix Samson vanogara kumakonde kumashonaland West, vari parunare kumashonaland West kwakare kumakonde.
We love you. Saverio. Yeah. It's precious. Now we shift you. My Isabel. Yeah,
no. Ndafadza ma sister. Ndafadza munhu wese mazvita. Doro tadira pasi ndafadza vari pasi ndafadza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
inini ndinoitwa Shintoman aka Romeo Anthony the Dancer Father makatirira Studio 7.
Iko zvino yasuka nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women Politics Alliance. Avo vachange vachizeya nesu pamusoro penyaya iri kutsviriridza yekupambwa kwevanasikana vachiendeswa kunyika dzakadai seKuwait. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu, muzvare Masarira.
Ndinotenda maita basa.
Tinoona panguva ino nyika yese yakatarisa nyaya yekupambwa kwemadzimai nevanasikana iri kuitika iyo kuKuwait. Imi sangano renyu rinoshanda sei nenyaya dzakadai?
Sangano redu rinokurudzira nekuda kusimudzira madzimai vanenge vawirwa nematambudziko. Sangano redu isangano remadzimai vari mumatongerwe zvenyika. Ari madzimai ari kuti isu hatikuda kuti tive takangomira kuti tiri kuita zvematongerwe enyika, asi tikufanirwa zvakare kunopinda mukati memararamiro emadzimai emuno muZimbabwe.
Pari zvino muri mamwe emasangano achange ari panyaya idzodzi here dzekudzora madzimai aya, nekuti tiri kunzwa kuti vakakwanisa kuwana rubatsiro uyezve vachange vari munyika iye nhasi?
Takanosiya mapepa edu kuMinistry of Foreign Affairs and takanga takangomirira kuti tichazoziviswa kuti zvinhu zvakamira sei, asi tinongoona hedu kuti hurumende yedu yakaita kunge yatipenenzvera ndokuenda nokuseri kwedu vakanotsvakisangana nemamwe mapata. Hazvinei hazvo, zvinhu zvakanaka zvavakaita, asi isu tine tichionawo kuti sevanhu vakatanga nyaya iyoyi kuti pane dambudziko rakati, iyo government yanga isiri kuongorora kuti kune dambudziko rakati kana kuti vanga vasiri kurikoshesa.
Mune ramangwana zvii zvamungade kuona zvichiitwa takanyanyotarisa nyaya iyoyi yekutapwa kwemadzimai nevanasikana vachienda kunyika dzakadai seKuwait?
Zvatingade kuona mune ramangwana kunyanya nehurumende yedu yemuno muZimbabwe ndeyekuti dai hurumende yagona kutambanudza maoko ayo, yagona kushanda nemaorganization ari kuda kukurudzira kodzero dzemadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda zvikuru Marvelous.
The platform for the development is that we can get the vechidiki vakarongeka, vechidiki vasina violence, vechidiki vakundeka, vechidiki vanongoshandiswa, asi tichikurudzira vechidiki budiriro inouya kana takanyatsorongeka tichifambira zvinoenderera pamwe nemitemo dzenyika.
Mangwana muchirongwa chedu cheYouth Forum tine hurukuro navaClarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development nezvemamiriro akaita zvino kuchisumbanje. Musakangano kuteerera chirongwa ichi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvemashoko ekunzi vagari vemumberengwa vari kushungurudzwa nemapurisa pasi pechirongwa Operation Music wakaiwanepi. Chirongwa chinonzi mapurisa ari kubvunza vanhu kwavanenge vakawana mhanzi dzingava dziri pamafoni pavo kana dzimwe dzavanenge vachiridza. Izvi zvinonzi nemumwe mugari wemumberengwa uye vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou kuchikorwa kwekodzero dzevanhu sezvo manzi ichikwanisa kungowanikwa munhu achitenga pangava paYouTube kana pane mamwe madande mutande. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi muhurukuro yedu tinava zhou.
Wangu kumbere makwandinobva kwandakarwara ndikadzidza kune mapurisa akatanga operation inonzi mumhanzo akamuwana kupi. Mapurisa aya anoenda atingati pamashops anomisa vanhu zvekare achitarisa kuti vane mimhanzi here mumaselfoni avo. Vanhu vari kusungwa vachibhadhara mafaina anobva pa$20 kusvika pa$30. Tashungurudza vanhu vekumberengwa nezvekuti zvinenge zvirimboitika kumberengwa chete ende zvinengewo zvaakuindastri yavo nefreeday yavanhu yekuti havaonesa kuti mapurisa angaa mumaselfoni kuti une mumhanzi here. Mapurisa andakamabvunzawo ndikakonsultawo na MTO yemunhu ndichitumba kuti tionesane titaure namapurisa tizame kubatsira vagari vemuberengwa. Mapurisa anenge achitaura kuti isu takatumwa, saka isu tachumwa tinoita basa redu tatumwawona vakuru vedu. Asi chakandishamisa ndiMP anototi mapurisa regai aite basa ravo pane kuti amiririre vanhu avo vari kumbunyikidza kodzero dzavo namapurisa. Saka zvinhu zvinoshungurudza, asiwo taronga navamwe kuti vasabhadhara mafaini kana mapurisa auya nokuti anouya zuva nezuva, tizame kuti nyaya dziende kukoti.
Ivo mapurisa vari kuti danho iri nderekutora here kurwisana nenyaya dzepairesi, chikonzero ndechei?
Ivo vanenge vachiti muri kuita pairesi asi havanzwisisi kuti mimuziki inowanikwa paindaneti. Dambudziko remapurisa ari kutuma ndeyekuti vakangofanana nedhongi rinenge richitevera nzira risingatarisi kumasaidi. Saka ivo vanongoti tatumwa, isu tinoita basa sematumirwo ataita.
Kune vakatombosungwa here vachipinda mutirongo kana kuti vanhu vari kungobhadhara mafaindi?
Varipo vakavata muzvitokisi zvepamataka asi nokusaziva vakapfuma vachibhadharira mafaindi. Mbudzi dzakawanda dzakatotengesa vanhu vachibhadhara mafaindi $30, $20 zvichienda zvakadaro. Dambudziko rina vanhu vanofunga kuti mapurisa akatsoka yunifomu ava kuziva zvese, asi ndinofunga kuti even training yavanopiwa ye6 months yavashoma. Yaakudaro kuti tindoedzera tinde pa2 years ndokuti vanyanye kubvisa mutemo nokuti ndovatovapa mberiwo kutyora mutemo.
Muri kushandawo here nemagweta anorwira kodzero dzevanhu kana nemamwe masangano kana kuti muri kungoita izvi savazho?
Inyaya yakatanga vhiki rakapera iyi, saka pari zvinowo tinotospredawo neti kuti magweta anoremirira kodzero dzavanhu anga achirepresenta vanhu.
Aiva vateereri, tasvika kumagume kwechirongwa chedu uye tinokutendai vazhou nekuwana nguva yekutaura nesu.
Thank you.
Manga makateerera kune mugari wekumberengwa uye vachitungamira sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vatakavafira zhou muchirongwa chedu upenyu hwedu umo watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai muwako waBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, pamitambo yeCastle Premier Soccer League iri komangwana, Border Strikers ichatamba neMutare City, Bulawayo City ichitamba neHighlanders kuBaba Fields Stadium, Kochi Dynamos neCapes United kuRufaro Stadium, uye mutambo uyu uchabuda paSuperSport, neMuvuro Ngezi Platinum ichatamba neFC Platinum kuBaobab Stadium, mutambo uchaburitswawo neSuperSport. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inau zvakare. Bato reMDCT rinoti gadziro yaro yekuratidzira Mbulawayo rasvika pamusoro-soro. ZCTU yocherechedza zuva revashandi mangwana munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Vamwe vagari vekumakonde vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvichitevera mafashamu emvura akakanganisa goho nezvipfuyo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu Doxia Emina Kibs Dube munhau dzechirungu.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, April 23rd, 2016. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. Thank you for joining us live from Washington. This is Kip Stube. Here are our top stories this evening. Labor groups say workers are facing serious problems in Zimbabwe. The United States ambassador to Zimbabwe says he is not aware that America promised to give the country millions of dollars in land reform for the land reform program. And a Zimbabwean farmer speaks out about difficulties in accessing bank loans.
It is very difficult. In fact, it is impossible. No bank will agree to give you money in the hope that you make profit and come back and pay the money.
And as usual, we'll focus on women's issues. Stay tuned. The Zimbabwe Federation of Trade Unions and the Zimbabwe Congress of Trade Unions say local workers are facing serious challenges ahead of this year's Labor Day set for tomorrow. They say it is necessary for workers to commemorate the day, even if most of them are not getting their monthly wages and salaries. ZFTU Secretary General Kenyas Shamwarira says Labor Day is an important event for all workers.
It is indeed the day where workers all over the world, not in Zimbabwe alone, converge to map up strategies whereby they look back to what they've done, what the setbacks they've come across, and the way forward. This is the time when we meet with the government, the time we meet with employers, and we air our grievances, and sometimes give solutions. So here in Zimbabwe, we are celebrating this together with the rest of the other workers the world over. But we are celebrating here with solace to a lesser extent on the basis that we now have certain achievements on the Constitution. By way of now having right to collective bargaining, right to salaries as clearly enshrined now in the Zimbabwe Constitution, and also right to strike, which we can now take this to the Constitutional Court and be given a remedy by way of an order or a judgment, so that we can celebrate. But coming on to the issue of salaries, that one is an issue which I think is still miles away to correct it.
That was ZFTU Secretary General Kenyas Shamwarira speaking with Studio 7. Don't miss this interview tomorrow here on Studio 7. United States Ambassador to Zimbabwe Harry Thomas Jr. says he is not aware that America plans to give the country millions of dollars for the land reform program. Ambassador Thomas tells Studio 7's Blessing Zulu that what is pleasing is that America has unveiled over $2.6 billion for various projects.
Talking about the land reform ambassador, some officials in the government are saying that America reneged on its pledge to provide $75 million every year for the first 10 years of Zimbabwe's independence when nationalists were negotiating for a political settlement. What happened to that pledge?
Well, I've never heard of that number. Lancaster House, United States, and Britain did pledge and did provide funding for the initial 10 years. But what you have to look at is the United States in the intervening 36 years has provided over $2.6 billion to Zimbabwe. We continue to be the largest donor by far. Right now you have a terrible drought going on. We are giving $55 million to stem the drought, the challenges people have in getting food, food insecurity. Again, we are the largest donor in that. We're doing many things that I would hope that is highlighted. Yesterday was World Malaria Day. The United States has given over $14.5 million to combat malaria in the last 10 months. Last week, I was privileged to go to Matabeleland North, to Gwanda, to see real work on the ground where we are working to provide dams to people to help prevent mother-to-child transmission of HIV/AIDS through proper breastfeeding, food distribution. All of those things have been gifts of the United States people. Clearly, you yourself know that we built a lot of the teachers' colleges, helped to add to the University of Zimbabwe. In fact, in that 10-year period that you're talking about, in 1 year, we gave $100 million to the Department of Education for construction of buildings. So our assistance has been long and deep. It remains that way. We're so excited about President Obama's Washington Mandela program, where so many fellows are able to come to the United States from Zimbabwe. We think our programs are wide and deep and affect changing lives, not only in the HIV/AIDS affected community, but facilitating scholarships, awarding fellowships, having these robust programs that really affect the average person on the ground.
That was U.S. Ambassador to Zimbabwe, Harry Thomas Jr., speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. Zimbabwe claims that America and Britain have reneged on giving the country funds for conducting a comprehensive land reform program. Former Temba Dlodlo Tes reporter Chris Gande that although some Zimbabweans now have access to land, they are facing problems of getting bank loans.
It is very difficult. In fact, it is impossible. No bank will agree to give you money in the hope that you make profit and come back and pay the money, because they have nothing to hold, no collateral, because the farms, they don't accept farms as collateral, even those of us who have some title deeds. And for the land, the other land that we got, that were given during this land reform, the title deeds are still with the owners of the farms. So there is no way a bank can give you money to farm on a farm which they know you didn't own. So it becomes very difficult to start investing in farming.
But what about people who bought the farms? Is it still the same situation?
It's the same situation. In my case, for instance, I have got my title deeds at home for the farm that I bought. But I also got some land through the land reform program. So that land which I have, I don't have title deeds. The former owners still have the title deeds. So both farms, the one that I received from government and the one that I bought myself, I cannot use to go to the bank and say, can I have some money for a period of 3, 4, 5 years? I'm developing the farm. I'll pay you every year so much or every month so much. You remember we used to have a facilities called overdrafts. Now there are no more overdrafts, where you would go and spend the 50, the 100,000, and as you sell whatever you sell, that money goes to the bank to cover that until you finish your overdraft. Annually, you would go and ask for an overdraft, and your title deeds would stay at the bank. So it wasn't a problem to source money from the bank, because the title deeds were actually in the safes of the banks. So they were comfortable with that. Now they are not comfortable with the title deeds, even if we actually have them.
Do you think that if money was going to be made available to farmers, we would see a different harvest that would ensure that the whole country is sufficiently fed?
Yeah, definitely. If we were to have banks accepting our title deeds for all the farms, whether we got them through the land reform or whether we bought them before, if an arrangement can be made that land is made to have value, and when it has value, then in fact, when you have the title deeds, I think that's when the banks will say, oh, this is valuable, because when you are not able to pay, we are going to sell this farm and recover our money. So, but as you asked, are we going to improve our farming with that? I definitely think so, because when you have capital, you can invest. And when you invest properly, you can get a return for your investment. And creating of jobs, that is one of the most important things. Many people are not working. We have land lying fallow, some of this land that we have. They're lying fallow. There are people who could be working on those farms. But because the people who are owning those farms don't have the capital, they can't go to banks to borrow money.
That was Themba Dlodlo, a commercial farmer, speaking with Studio 7's Chris Gande from Bulawayo. You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington. We are broadcasting on 909 Metam Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
The United States condemns in the strongest terms possible the brutal murder in Bangladesh of human rights activist Zulhaj Manan and his friend Tonoi Mahbub. The men were hacked to death by machete-wielding assailants who broke into Mr. Manan's home. An employee of the U.S. Agency for International Development, Mr. Manan served the U.S. Embassy in Dhaka with distinction, and he worked on behalf of his fellow Bangladeshis as a voice for justice, equality, and human rights for all. Mr. Manan set an example of dignity, courage, and selflessness, and his legacy will live on in the causes he championed. Attacks targeting intellectuals, secular writers, members of religious minority groups, and activists who have criticized Islam have escalated in Bangladesh over the last several years. Indeed, only days before the murder of Mr. Manan, attackers hacked to death and nearly beheaded university professor Rizal Karim Siddiqui. His murder was later claimed by Islamic State in Iraq and the Levant. The murderers accused Professor Siddiqui of calling for atheism, although by all accounts, Professor Siddiqui was a pious and privately religious man. Extremists also murdered a student, Nazimuddin Samad, in Dhaka on April 6th. According to Amnesty International, there have been 4 killings by extremists in the month of April alone. Last year, unidentified men used machetes to attack 4 activists who published views critical of Islam and 2 publishers who had printed their works. These murderous attacks have been broad, including Shiite Muslims, Hindu priests, and Christian priests. Bangladesh, said State Department spokesperson John Kirby, is justifiably proud of its history as a moderate, tolerant, inclusive society that values the diversity of its people, culture, and religions. And this attack fundamentally seeks to undermine all that Bangladesh stands for and all that the Bangladeshi people have strived to bring about in recent years. The United States remains committed to the principles that were so important to Mr. Manan and will support all those who work on behalf of tolerance and human rights in Bangladesh and around the world.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And as usual, it's now time for the Women's Forum.
Welcome to the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mklanganyahuye. Tonight we're gladly joined by Miss Linda Masarira of the Zimbabwe Women in Politics Alliance, who's going to take us through some of the work that she is doing in her organization to help stop human trafficking of women and girls. Welcome to the Women's Forum, Miss Masarira.
Thank you very much.
Tell us about your organization. What kind of assistance do you offer women and girls that face human trafficking?
After the demonstration that the police blocked, we sent off our petition to the Minister of Foreign Affairs, and we had been trying to get in touch with other women who are in Kuwait and trying to understand the situation and how we can assist. We even tried to contact IOM, who had actually told us that they were trying to work with the government of Zimbabwe to see how they could assist us in repatriation of these women. We have been really working hard to try and get funds to help these women to come back to Zimbabwe, since the government of Zimbabwe was very numb on the issue, and it showed a lack of commitment and lack of passion for Zimbabwean citizens for their welfare when they are stuck in countries outside our borders.
So now what is the situation? We've heard that there are 32 girls that are scheduled to arrive in Harare today. Is your organization involved in meeting and greeting and the welfare of these girls?
It is very sad to note that we initiated the process of publicizing the demand that these women were facing abroad, And later on, the parliament went on and sat down and actually excluded us in the whole process of what transpired, even in sending a delegation to Kuwait to go and assess the issue. We have actually realized that even they went to a situation where they went to look for other women's organizations who were mum about this whole Kuwaiti issue and started treating them as negotiators about this whole process. As a women's organization, we really applaud that they managed to do it. But what we are saying is we are the initiators. We are the ones who made noise. We feel we should have been made part of this whole process of the repatriation of the girls. And as RIPO would also like to applaud Sewigna Sivayo for coming out to assist these women, because the government of Zimbabwe clearly failed to make sure that these women come back to Zimbabwe. Well, I think it is just a matter of misplaced priorities. But at least Sewigna Sivayo managed to do something good to the studied women in Zimbabwe, which shows selflessness and patriotism and love for fellow Zimbabweans.
If I may just come in there, because I spoke to the parliamentary delegation in Kuwait, and they were saying they were on a separate mission altogether. They had gone there to study the Kuwait parliament and how it runs, and then they came up with this issue. So right now you seem to be at crossroads, but are you then not going to continue with your cause for the girls when they arrive at the airport? It seems it's an open invitation. So what's your situation there?
We are going to welcome the girls back, and we will try to ensure that the women and the girls get a relevant counseling and that they come back and fit in well into our society. Because obviously they've gone through an emotional phase of which they don't need to get counseling and to be able to relate to other people in the society. Because usually when people go through emotional stress, they tend to be bitter, they tend to devalue themselves. But we want to help them to reconnect to themselves and to put that past behind them and move on forward. And we are actually trying to partner with other organizations on how we can assist these women to get into projects that will financially assist them in their livelihoods.
Have you approached any government official, and what has been the response so far?
So far, we haven't made inroads with our government officials, because most of the time we've tried to book meetings, as they're fully booked or we'll get back to you. And we are still waiting patiently for the government departments who have approached to get back to us.
And tell us about your organization. Who are you, and what kind of assistance do you think you'll be able to give these girls and women?
Our organization is Zimbabwe Women in Politics Alliance. Zimbabwe Women in Politics Alliance is an organization that is uniting all women in politics in their diversity. And we are saying we have to champion women's rights, regardless of one's political affiliation. We are fighting to uplift women, to put them in a position where they find themselves, where they are empowered, where we go down to the grassroots and teach them about their rights. RIPA also wants to advocate the alignment of the laws to the Constitution of Zimbabwe, because right now we're living in a lawless country and most people are being charged with laws that are non-existent. But because due to ignorance, people continue being abused because we're suffering from judicial miscarriage. So in some way we're saying, any woman who has been subjected to human trafficking, it is also our responsibility as women leaders in Zimbabwe to ensure that when they come back home, they fit in, they get the relevant counseling that they need, they get that assistance from us so that we're able to empower them so that they won't get to that desperateness, that they will fall into the same trap of human trafficking again. Because it is the rate of unemployment in this country which is sending these women out of Zimbabwe.
Thank you. Time is not on our side. Thank you very much, Ms. Linda Masarira of the Zimbabwe Women in Politics Alliance, for having been our guest here on the Women's Forum, a forum where we look at issues affecting women.
Thank you very much.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Thanks very much, Marvelous Mhlanga Nyahuye. We hope you are going to have a wonderful weekend. The music of Bunny Wailer coming to you from the Voice of America in Washington. Now to recap today's top stories. Labor groups say workers are facing serious problems in Zimbabwe. And the United States ambassador to Zimbabwe says he's not aware that America promised to give the country millions of dollars for the land reform program. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Debele with Ntukamele Nkomo. This is Gibbs Dube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very, very good night.
Sibonge uGibbs Dube ngokusethulela ezosuku ngolimi lwesiNgisi. Lejona njani mthwakazo muhle ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ngemisebenzi siyaxakeka ngemthetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhathi ikusayidi ka employer
eZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe ekunanzeni ilanga lezisebenzi kusasa izigidi lezigidi zingasebenzi kanti lo hulumende laye ekhanya esephelelwe ngamasu okuvuselela umnotho.
Uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo nesehlakalo leso senzakale e-trade. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe.
Abalwela amalungelo oluntu bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo aqinileyo okuqeda ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe. Sizalethulela njalo uhlelo oluphathelane labesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela ngokugcweleyo. Izisebenzi zeZimbabwe zizamanyana leza kwamanye amazwe ekunanzeni ilanga leWorkers Day kusasa iningi likhala ngokusilela kwemisebenzi elizweni kanye lokonakala komnotho osokubangele ukuthi amankampani amaningi avalwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo uthi bazananza ilanga lele ndaweni ezijeneyo zelizwe kusasa belokudana okukhulu ngobuyanga osobuhlasele uZulu. Usole kakhulu uhulumende ngokwehluleka ukulungisa umnotho kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu.
Imisebenzi ayitholakali njalo siyalahlekelwa imisebenzi laba abangabe belayo. Imisebenzi iyaphela ngelanga ngelanga. Silalo ke sikubiza sithi job security. Akusela qiniso ukuthi lalo semsebenzini kusasa uzabe lawo yini lowo msebenzi. Ngendlela yokuthi sibona amandla esenikwe ke abaqhathi indlela asebeqhathisa ngaye emakhothi lapho ukuthi umqhathi uselelungelo lokukumisa loba ngasiphi isikhathi ekubhadala nje ukuyimadlanyana ukungatshelutho. Sibona kuyasihlupha. So ngemisebenzi siyaxakeka ngemthetho ekhangelana ngokudlelana kwethu labaqhathi sibona nje ngani isekela kakhulu kumbe ingani ikusayidi ka-employer. Akusti jabulisi sibili lokho. Umnotho ke wona hayi lawo hayi uyehlula imali kayitholakali. Nxa sithe sayithola imali kubaqhathi siyayiswela emabhenki. Kanti uZulu omnengi kwamanje usesebenza ekupheleni kweviki ekupheleni kwenyanga angatholi iholo. Izinto ezisixakayo okwamanje njengezisebenzi zeZimbabwe.
Kulungisiswe njani konke lokho upho babamoya?
Esikubonayo thina sesikukhulumile ukuthi asiyondaba esingathi ingalungiswa izisebenzi labaqhathi etafulini kumbe singathi ku-collective bargaining ngokukhulumiseni phakathi kwethu labaqhathi.
sibone ngantwa kona lokhu kubamba kakhulu ezombangazwe ngokubona kwethu indaba yombangazwe esokufanele ilungiswe ukuze labo abanemali bebone ukuthi imali yabo ile security izaba iyimali yabo elakusasa.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU. Abesifazana beZimbabwe abangamachumi amathathu lambili abahlengwe ebugqilini kwele Kuwait bakhangelelwe ukuphindela ekhaya namuhla. Abesifazana laba bahugwe yizigilamkhuba ezabathembisa imisebenzi eholisa imali ephezulu. Kodwa bathe befika kulelo lizwe bathola lingekho izulu lomhlaba ababelithenjisiwe. Abanye babo basebebanjwa ngamandla ukuthengisa imizimba. Lanxa uhulumende ebelesandla ekuhlengeni abantu laba, wehlulekile ukubathengela amatikiti okuphenduka ekhaya, bagcina bencedwa ngomunye usomabhizimusi. Sixoxelo lwela amalungelo abesifazana uNkosazana Linda Mpofu.
Isizwe seZimbabwe kumele siyangeke ngalokho okwenzakalayo. Ikakhulu uhulumende wethu kumele ayangeke ngokuphindaphindiweyo ngesehlakalo leso senzakale eTuaid. Akula misebenzi lapha kweZimbabwe. Abantu bayafunda, bafundile balamadegree kodwa imisebenzi ayitholakali. Nxa sokuthe kwathutsha ithuba umuntu wakupromisa amadlelo aluhlaza kwelinye ilizwe, awucabangi ngolunye ulutho. Wena uhle ucabange ngokuthi njengoba sengivele sengifundile sokumele ngisebenze ngenze imali. Uthi uthathe imithaqana yakho uhambe eQuwait kumbe uye ngaphi ubusuhlangana lakho lokho kubi. I-desperation, udubo, indlala yiyo eyenze osisi labo baphuma bayagcilazwa khona le kwele Kuwait.
Kuyini okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe?
Mina engingakutsho ukuthi uhulumende kalethe amathuba emisebenzi kweZimbabwe. Ama-industries awavulwe. UBulawayo useyilokho kusithi yispoko town, i-ghost town. Kudala yikho kwakusiba nentuthu ezithunqayo ngenxa yama-industry. Kodwa kwavalwa konke. Angiboni ukuthi kumbe ukuvalwa kwakhona yinto edimakaka kakhulu. Uhulumende kananzelele ukubana uhlukumeza abomama ngokubancitha ngokuthi kungabi namathuba emisebenzi. Kungavuleka imisebenzi kwele Zimbabwe. Angiboni ukuthi kunomuntu ongatshone ebuthiye imuli zakhe, thiya izihlobo zakhe, siyasebenza khatshana ngoba idinga imali. Imisebenzi siyayifuna, kayibe khona khonapha kwele Zimbabwe.
Yena uhulumende wehlulekile ukuthengela omama laba ababuyayo amatikiti okuphenduka, bagcina bethengelwa ngosomabhizimusi lo abathi ngu-Wicknell. Uthini ngalokho?
Uhulumende wethu uyayangisa, uyayangisa sibili okunye okumangalisayo. Thina siyasibone kuthiwa umongameli uhambile waye emazweni, uhambe labantu kumbe baya bengu-20 kumbe baya bebangaki bedlalisa imali beyichithichithisa. Siyasizwe futhi kuthiwa amanye abanye amapolitician ahlala emahoteleni, sokuze kungumnyaka omunye ehlala ehoteleni kubhadala. Ayangise uhulumende ehleke ngithi ukukhipha i-50 cents i-bond coin ukuthi izihlobo zethu ekade sigcilaza eQuwait zibuye kwele Zimbabwe. Lokhu kuyayangisa.
UNkosazana Linda Mpofu ulwela amalungelo oluntu. Sixoxela eseGwanda. Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili elizweni, njalo abazali abanengi balakho ukwehluleka ukuthatha imali yokubhadalela abantwababo esikolo ekuvulweni kwazo ngeviki ezayo. Kwamanye amabhanga abantu bavunyelwa ukuthatha amadola alikhulu kuphela ngelanga. Sixoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo.
Uma sizantu bese emabhanga bafika baphiwa ama $100. Ungaphiwa leyo $100 sonke siyazi ukuthi inyanga isiphelile, umuntu ubhadale amarenti amanzi amagetsi ukudla nge-$100 uzabhadala kuphi uchiye kuphi isikolo sivaliwe abantwana bayavula khathesi ufuneka imali zama-school fees ulungiselile nini umntwana lo ukuthi ubhadale injalo futhi ingcesi yakwazi iningi labo abazali abasanelisi ukuhambisa umntwana esikolo ngokuthi kabala mali
kumalanga edluleyo usibalukhulu webhanga elikhulu uveze ukuthi beode imali kwamanye amazwe ayikafikini elizweni kalikawubona umahluko
athi naselilizwe bani elingalungiseleli-ke kulungiselela ikusasa sihlala singabacahlala bechitha umlilo kambe usibalukhulu webhanga uyumsebenzi wakhe ngokubakwazi ukuthi imali esilayo kwakhathesi isusa lapho isisengaphi nxa ekwazi ukuthi lapho esiyakhona siyifika layo kumele afake amalungiselelo ukuthi mhlana sifika lelo langa lapho azachupha khona ayevala isikhala sakhona kanti okubehlulayo kuyini akula muntu ohlala endlini ongathenga impuphu ekwani umgani ukudla namuhla thina sikwazi sasa siza kudla inyanga eziziyephela
lona udubo kanti lungaphi inyama lale yayangaphi limali
okukhona lapha yokuthi kutsho ukuthi iphumile behluleka ukuthi bayiphendukise leyo mali kanti sithengani eZimbabwe okungahuquluza imali yonke esilayo imisebenzi kasilayo amankampani avalile abantwana baphuma ezikolo begraduate ema-university bayehlala ngikhaya izibhedlela ziyasibulala kanti manje sokuthengileyo okudla imali yethu yelizwe yikuyini ngaphandle kokuthi bayintshontshile bayikhipha
unkosazana Tabita Khumalo lilunga ledale lephalamende kengilifake kancane ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulele uhlelo lwabesifazana
siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga namuhla sixoxa lonkosikazi Barbara Thanyanyiwa isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso ye-ZCTU olweyi-Women's Advisory Council sicubungula esiphathelane lelanga lokunanza amalungelo ezisebenze ele-Labor Day siyakwamukela uhlelo
okay ngiyabonga
ugatsha lwenu olubona ngamalungelo abesifazana lona luthakazelela njani leli langa
sikhanyelele ukuthi lathi singene siparticipate njengabomama sijayele ukubona obaba abaningi beyibo abaphumayo ngelanga leli bathi thina sikhankasele omama ukuthi baphume labo babonakale njengabomama izisebenzi sisiyathakazelela leli langa lanxa nje kungekho okuningi esingakuthakazelela thina njengabomama singakhangeli ukuthi umkhonomi welizwe lo ukuthi umi kanjani omama yibo abasafayo kakhulu lezizini i-poverty le ekhona omama yibo aba-affected ama-school fees sifinde ukuthi omama yibo aba-affected mostly yibo abahlala isikhathi achitha isikhathi eside nabantwana so sithi kubomama sihambenini siyewuzwa ukuthi upresident we-ZCTU uGeorge Njiwane yena usiphatheleni kwisitiki sakhe ukuthi kuyini akubekileyo kungabe kulama-issues ethu yini abomama ngoba sikhangelele ukuthi umnyaka lo sizane sili-congress yabomama sibe le-congress i-main congress where we are saying ukuthi thina njengabomama lathi sesifuna ukuthatha ama-leadership positions ama-decision making positions so we are saying ukuthi umama njengesisebenzi kaphume endlini ahambe ayithakazelela leli langa asingeke sikhulume nge-gender equality kungena equal participation
kodwa emkhosini edlulileyo bebebuya yini omama ngobuningi babo
bebebuya kodwa bebesika kalutshwane kulabo baba obaba yibo ababa baningi ngingazi ukuthi iproblemu yona leyo ukuthi khona ubaba ebesisale endlini umama osebenza kumbe njenge-holiday sibona ukuthi omama abaningi bathi bethathele lithuba ukuthi bayenze imisebenzi ezindlini akade bengenelisi ukuthi bayenze ngenxa yemisebenzi ekhethiweni
umnotho welizwe lo sibona ukuthi kawumanga kuhle kubakhathaza njani omama kulezi nsuku
singakhangela ngakethi ama-companies amaningi asethatha ama-contract workers
of which abaningi bangkhona abayi bengabomama nxa ngithi ama-contract workers ngama-workers lana angela security eneleyo nxa ngithi security ngisho ama-issues awenasa awe-pension yikuphongukuya nje emsebenzini okuhola emantenzi namuntu u-employer ngathi umsebenzi usuphelile uyaphuma ungela izivisenti and sithole ukuthi ngomama abaningi aba-constitute ama-contract workers singakhangela ama-companies amaningi ayamisa abantu esithi yi-retrenchment abantu abaningi ababa-affected ngomama ngenxa yani amaqathi bayesaba ukuthi obama babe ngama-permanent workers ngenxa yema-maternity leave ngoba bengafuni ukubhadala indleko zamaternity
njengogatsha lolo lulwela amalungelo abesifazana lokho libaphathisa yini omama lapha emsebenzini
yes siyabaphathisa kakhulu okuzwayo njalo okunye okusithuphayo ukuthi abaningi ngabasomalunga e-trade union abaningi bayesaba ukujoyina i-trade union ngoba besithi umkati kafuni ukuthi ajoyine i-trade union abaningi bayesaba khona ukuthi babone izini thina nxa sisiyafika babengakhona ukuthi sizi-identifye nxa kule problem bayethi khulumani kuphela kodwa lingakhuluma ukuthi litshele ngani okuqina kusiba li-problem lithi ukuthi sifeze umsebenzi wethu okubamela omama laba abayabe nama-problem siyabamela sibile okuzwayo especially laba abangamalunga ama-tedilen abangasayesabile ama-issues esihlangana layo sihlangana nama-issues e-sexual harassment sihlangana nama-issues awe-non-paid i-maternity leave siyazama sibili ukuthi sibancedise obama
leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Barbara Tanyanyiwa isiphathamandla sogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kumhlanganiso ye-ZCTU olwe-Women's Advisory Council asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha
sibongeke usithandekile Mhlanga ngokusethulela uhlelo lwabesifazana
wobanini sikukhuza wobanini sikukhuza sithi yekeli msebenzi yakho emibuzo felejili
Bahlabela ke kamnandi abafana veqembu le tangapazi abafana bakithi kumapanyana kotichicha gechenge ukuzigqiba ezosuku zikhangele ebezihamba phambili ele Zimbabwe lizamanyana lamanyamazwe kusasa ekunanzeni i-Workers Day kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo muntu ngamili inkomo lila
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.